Very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on October 18th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the ever-rising cost of living.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz short wave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can also reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and for Ndebele, www.voandebele.com.
Thanks once more for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the ever-rising cost of living that has impoverished the majority of Zimbabweans.
When President Emmerson Mnangagwa took over after a bloodless coup in 2017, the price of bread was 19 cents. But today, a loaf of bread cost $15, in some places 16, in some places 17. Just one example of the sharp rise in prices of basic commodities that have continued an upward trajectory since Mnangagwa took over.
But Mnangagwa, whose government has accused some business people of sabotaging the economy by raising prices, has threatened those retailers who are raising prices that he will take stern measures against them. Let's hear what he said.
Topinda munyaya yema price. Arikungo kwira. Kwandino famba andino vunziwa. Kunzinai murambu. Magambo tara kuti mune shamwino munyu iripi kana baba vane vana vavo vanombopopota ukazobona vorova mwana anenge anyanyisa unotanga kuti ukadai ndokurova iyo ramba achita tasvikapo kuti zvino deshamhi achirova.
That was President Emmerson Mnangagwa threatening retailers who raised prices yesterday.
But businesses have complained that the country has no foreign currency and the economic environment is not enabling.
Consumer rights groups and labor say a family of five now needs upwards of $6,000 per month to buy basic consumer goods. Yet on average, a worker gets less than $1,000 per month.
And the current state of the economy has led to many workers failing to go to work because despite prices rising on a daily basis, wages have largely remained stagnant.
To join the show right now, tell us about the hardships that you are facing and what you think should be done to turn things around. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Ndebele, and VOA Shona.
And for those that are just joining in, like we said, we are now live streaming. So please join in the conversation. And you know what to do, share our feed when you come on the program, Chris.
Yes, and if you wish to join the show, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll definitely call you back. And our WhatsApp number is +1-202-465-0318. Yebo zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngomumo wezomnotho elizweni abantu abanengi bekhala ngokudubeka besithi hayi abasenelisi into ziyaqonga nsuku zonke mihla ngemihla isinkwa ebesithengwa nge 90 cents ngeminyaka emibili edluleyo lamhlanje sesifika $15-16 ukuya edolobheni usuka emalokitshini ukuthi ungene nxa ungayiso zupco usiya emchoveni imali yakhona la isiqansile sidlula ama-$6-7 kusiya ngokuthi uyangaphi ezitolo lapha sokunzima abanye bangena baphume umuntu elengisa izandla ngoba hayi intengo yakhona bathi hayi ayisayenzi mabela.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai. Nhasi pachirongwa chedu cheLife Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu nyanya panyaya dzemitengo. Sekunzwa kwamambo itata mbokuridzirai mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaura ivo panyaya yezvavari kuti ivo zvingazoitike kune avo vari kuramba vachikwidza mitengo. Sekutaura kwataita zvakare pakapinda vaMunangagwa pachigaro muna 2017 chingwa changa chiri pa 90 cents less than a dollar. Asi pari zvino vazhinji vari kuti ivo chingwa chiri kuwanikwa icho chiri pa 15, 16 ne 17 dollars. Vazhinji vari kuti pari zvino mhuri dzavo hadzichatoziva zviya zvataimboziva kuti mhuri dzinokwanisa kunge dzichinwa tii dzozodya lunch dzozodya kudya kwamanheru. Iye zvino tiri kuona kuti mhuri dzinogona kuwana kudya kamwe pazuva. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti imi muri kuzviona sei zviri kuitika izvi, kwamuri ikoko kwakamira sei. Asi pari zvino zvakare imo muno muWashington DC mine misangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iri kuitika pari zvino, uko kuri kuzeyewa nyaya idzodzi dzemari. Saka ndakaita rombo rakanaka kuwana mukana wekutaura negurukota rezvemari Vantuli Ncube tichivabvunza nyaya iyo yekuti nyaya yebond note iri kunetsa vazhinji, nekuti vazhinji vari kuti pavanomuka vanenge vachifunga kuti chingwa chiri pa $15 voenda kuchitoro vosvika chapa 17. Zvinoreva kuti bond note inorara iri pane imwe price mangwana yomuka pane imwe. Hatichida kunzwa kuti pane zvichasanduka here, regai tinzwe kuti vakati chii. Vanube muri muno muWashington mafambirei kunoko?
Ndauya kuzoatenda mameetings eku IMF na World Bank, ma annual meetings. Tiri kurukurira nenyaya dzemari dzeupfumi dzeeconomy to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, no, kuchabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolicies akawanda panyaya yezvemari, munoti ine izvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. Zvichas stabilizer. People should be patient. Things will come right. We cannot undertake reforms and expect instant results. It will take time, but it's just stabilizer.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo, tofanira kuidzigira. Should be use it and support it. Everyone should support it. It is our currency.
Asiri kushanda here pari zvino? Mushitarira mamiriro akaita zvino? Nokuti pakatsanga nyaya yemabond notes yange ichinzi 1 to 1 asi zvino izvi vazhinji vari kuti hazvina kumira zvakadaro.
Well, 1 to 1 yange isingashande. Because there's no way bond note was 1 to 1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete. We're deindustrializing. Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good, but it is weakened, but the issue now is stability.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Vantuli Ncube vanova ivo gurukota rezvemari. Takaita rombo rakanaka zvakare kunge tiine hurukuro nemumwe womutevedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Linette Karenye Kore vari kuno zvakare kumisangano iyoyi IMF neWorld Bank. Regai tinzwewo kuti ivo vari kuona sei nyaya yezviri kuitika iko kuno.
Ndini Mai Karenye, ndiri kuno kuWorld Bank Washington DC.
Maona misangano yakamira sei?
Misangano ndaona ichimira zvakanaka. Ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisvike kune zvimwe zvakuitwa nedzimwe nyika.
Zvizhinji zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira pari zvino?
Zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanyanyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika, asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank. Chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika igofamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizinyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka, nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamutuli vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe, ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikuru-kuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndirikurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi, munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa, nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri pagiraundi kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuya kuasosieta nenyika isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals? Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw, asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsogutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kuno vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndo kuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamututi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna amai Linette Karenye Kore, vanova ivo mumwe wemutevedzeri weMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vari kuno kumisangano yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuitirwa imo muno muWashington. Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa, tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika, nyanya panyaya pekukwira kwemitengo. Pindai muchirongwa mutipowo kuti kwenyu kwamuri ikoko kwakamira sei uye zvezvii zvamuri kusangana nazvo. Chris.
Yes, marvelous. We are now being joined by our first guest, Mr. Efi Lela Ncube. Mr. Ncube, welcome to the show.
Oh, thank you. Good evening.
Yes, first of all, before we get into the show, can you give us the proper title of the organization that you represent?
It's the National Consumer Rights Association, and I'm the advocacy and campaigns advisor in that organization.
Okay, thank you so much. Mnumzana Ncube, ungasitshela wena ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu sikhangele ezitolo lapha lentengo?
Ilizwe libi okumangalisayo, sikaze sihlangane loku nje selokhe kwaba ngu-2008. Akusathengeki lutho, abantu sebelala bengadlanga, isinkwa akasithengeki, akuthengeki isawuti, akuthengeki ishukela, akugadeki izimoto, akubhadaleki school fees, akuyeki ezibhedlela. Akunanto eyenelisekayo leyodwa ebantwini engathi mina 99% yabantu beZimbabwe. I-1% yesuthayo ebusayo ehlezi kahle ebuya iseva futhi ngokuba sibulawa ibusela, sibulawa yikudula kwezinto njengoba sithengiselwa yibo bona labo futhi ababuya babe baba sibusayo. Kuphakathi kosizo olunye olubi kakhulu olungafanelanga siluvume luqhubeke njengabantu beZimbabwe. Kumele sithi kuphelela lapha, sekuhambe kwaba kude kakhulu, kwakungasayi phambili.
Okay. Now, Mr. Ngube, we understand that you have some figures that show that a family of five needs more than $5,000 per month. Can you elaborate on that?
Yes, certainly. When you calculate the basket of a family of five, you realize that it is at least $5,000, Zimbabwean dollars, that is in bond notes, depending on the contents of the basket itself. Sometimes it can rise up to $8,000 or so, as I say, depending on what you have included there. But in the main, what you put in the basket are basic commodities and services. You just include transport, you include your food, your bread, your mealie-meal, your meat, and so forth. You realize that meat is costing, quality meat is costing upwards of 100 Zimbabwean dollars. If it is cheap, it will be $90-$80 a kg. So you are already talking about, supposing you need 20 kgs of meat a month and it is costing $100 a kg, it's already on $2,000. You can imagine for that kind of a family, it then goes up to $8,000. But for those that we calculate using the most basic minimal requirements of sustaining a living, then it goes just about $5,000. Those would be people who are living basically on vegetables, who are paying day school fees, who are not who are not seeing private doctors, who go to public hospitals and so forth. For either of those people, the life is unbearable. It has gone beyond whatever you have seen in recent years. Everything is priced beyond what people can afford, the majority of people can afford. It's tremendous. It's unbelievable.
Uh-huh. Thank you so much, Mr. Ngube. Please do stay on the line. Marvelous.
I what name Tereru Wokutanga, Mkoma Raymond, Tinokchinga Mizai Pachirongwa.
Magadi yenyu.
Aiwa, tiri wadi tukutaura nemi muri kupi mkoma?
Ndiri ku Mount Darwin.
Ku Mount Darwin kwakadi iko? Tambotora nguva tisatambunzwa vari ku Mount Darwin kwakadi mkoma?
Ku Mount Darwin kuri kurwadza.
Tipeiwo mamirira akaita zvinhu ikoko panyaya yezvemitengo nezvimwewo. Muri kurarama sei zuva nezuva?
Kunogwa tisitorarama zvakanaka semunhu wamuri kutotaura naye atori mucivil servant, zvokutoti ndatinoti kapei kacho kapinda nhasi ka panangopinda musupamaketi hombe iriko kuMount Darwin kwekunga $600 ndabuda nekapepa bhegi kadiki diki zvekuti maretsi acho kaari kutodhiliwa nawo hatisitoziva kuti ari kugadzirwa naani.
Pamapinda umu matenga chii uyezve zvava zviri kuita mari uyezve mhuri yakakura sei?
Mhuri ine vana 4. Zvinhu zvandatenga, ndakwanisa kutenga 2 kg chicken yemakatsi inoita $130. Then 2 litres yemafuta ndazoonawo makaita nzi makachipa iri kuita 80. Saka ndatenga anenge 2 litres. Thenwo ndichinhonga utimoto mwana ari pabhodhini, mwana ari kutofa nenzara kwaari koko.
Nokuti vamwe vane vana vari kumaboarding vanga vari kunzi vari kunzi vaise top up, kwenyu kwakamira sei ikoko?
Kwedu top up takatogara tatowedzera takaendesa magroceries chaiwo tichitovhura. Takaingoendesa magroceries then yanga yagara iripo 1500 but kunonga svosve nemuromo.
Saka poitwa sei semaonero enyu? Dai maiwana mukana wokutaura neivo vatungamiri venyika maitii?
Inini hangu kandaingotiwo kana wo munhu waremerwa kazviri nani kungoswalowa pride ungotiwo ouchimuti vanhu vomhanya avo vakawanda.
Aiwa, mashoko makukutu. Ameno kana muine mamwe yamuda kupedzisa nawo?
Aiwa, ndoda kungopedzisa ndichiti vanhu vemuZimbabwe ngatisade kuhadhinwa nenhamo, tinoda kujairira situation yakashata. Kana zvinhu zvakaipa ngatizvirambei.
Pane organization iri kunzi National Consumer Rights Association vari pano pachirongwa vari kuti ivo munhu kuti ararame munyika ari kutoda mari inosvika 5,000 bond RTGS. Imi muri kurarama nemari yakaita sei pamwedzi?
Ini pamwedzi ndiri kuti neti mari yandinotambira inenge iri $800-$900 nenyaya yematakisi plus takutokurumura zvikwereti. Saka ndinoti ndiri kurarama kanya about $500 mu5,000. Saka pari pachikafu chaipoka ndinotongotiwo makusei ndikabikawo kaporiji manheru ndopano tinongotsvagawo sadza topindawo marend tsvagawo zvikafu zvibage. Sotiiiva kutotizeza.
Muri kuti vamunogara navo vaakutozeza.
Vakutozeza inoti tinozopindawo muvillage tichibva home muzvimabasawo zvedu izvozvo zvinemari dzakadaiso.
Ko pane zvimwe here zvimabhindauko kwamuri kuita? Nekuti vamwe nezuro vaitaura ivo kuti vaakushandisa tsaona nezvimwe zvakadaro, nekutaura kwamaita kuti kutoenda uchinokumbira, vamwe vakati vaakuita butter trade. Kwakamira sei kumaundaro wenyu?
Kuno kunyaya iripo ndonyaya iri kutongochema chemawo kana wasvika. Nenyaya yekuti wakada kuti uchemabhindaukoka izvimwe zvinenge zvekutengesa paunoda kuenda kunoihodha maprices anenge atokwira. Saka maritsi acho anobva atokwira seipapa nanichida kutochinja ndiite marandi ndio ari kutotenga zvinhu zvandiri kuda nanichinji kana iri ikokeshi its 110 ndinoenda ne100 rand.
Aiwa mashoko makuku, timuve neweekend yakanaka kumaundaroniko.
Nenyuwo tinotenda.
Bye. Chris, before you take a caller, this caller here is just saying he's in Mount Darwin and he's really failing to cope. He says he's actually a civil servant, and he says sometimes he has to beg for mealie-meal to make, meals for his family. But he's saying that, you know, people in Zimbabwe should not get used to living like this. So that's what he was just sharing.
Okay. Silombo nisi nyate tungwe nisa wamgela uhlelo nyate. Ye, ungapi kwamhla?
Mina ngisekwanda ba.
Usekwanda emajawundeni.
Emajawundeni.
Ye, ungasiphumuma wakho nangapho njani?
Napa kunzima kakhulu. Ngathi kulodubo wano le lamanzi. Amanzi sibili abantu bahamba ama 20 kilometers ngebucket. Ngiyazama ukuthi zathola amanzi okunatha. Inkomo ziyachuba. Imidala ibhahile emakhaya lapho abantu sebesidla kanye ngelapho. Into esiyibona lapha singathi laba abantu abasembusweni labo. Kukhanya ngani kha abana lusiziyo labantu ababakhokhelayo.
Ngani usitsho njani?
Singakhangela khathesi ukuthi umnangagwa athe engene esikhundleni lapha wakusela ukuthi yena uzaba ngupresident olalelayo. Right, imajority yezimbabwe yakhuluma ukuthi hhayi ibhondi kele asilifuni. Kanti ngono kusetshenziswe i-foreign currency, but baphulela uluthe endlebeni. So kwenza ukuthi impilo ibe nzima kakhulu kwezakhamuzi, because khathesi ningakhangela abantu abangaphandle kwelizwe abayibo abangedimuli ezisezimbabwe ngabantu ababisa uncedo lwe-foreign currency. Kethi umuntu ese-South Africa uthumezela amarandi. And then ama-commodities wonke esiwasebenzisayo eZimbabwe avela outside the country. Government leyi ayila production, ayilani. Okwabo ikuspenda kuphela, omnangagwa begadayo emandiza mthina behamba. So yiludubo esingathi sikhangelane lalo ukuthi asila hulumende totali kuleli lizwe.
Hayi, siyathemba kuzolunga. Sibongile kakhulu mnumzana.
Yazelona.
Mabela said that somebody sinyathi there. He says the problems are even compounded by the lack of water. He says people have to travel 20 kilometers to get drinking water.
Yes, and we have another caller. Let's take them. Hello, caller.
Hello, Jody.
Makadi, and you took Soranan, we are Jemurkupi.
You
kutaura na Jamila ndiri kukwekwe makadi yeniko kusisa.
Aiwa atiri wadi kwakamira sei kukwekwe uko.
Ah tete kuno kukwekwe tirikurarama inyasha dzemwari. Chokwadi. Chava kutirwadza munyika nechekuti chero ndikafungidzirawo ndafungawo kuti ndingobatsirawo handinawo pekutangira because zvaina zvakadhakwa zvekurevesa ndo zvinonzi zvakadhakwa.
Saka muri kurarama sei vaJamela ikoko chimbotipai kuti zuva nezuva muri yakakura sei uyezve muri kurarama sei?
Muri yakakura vana vashanu. But kutongofarawo wakwanisa kungoti ukawafamba ukasangana naone kamaricho kangokupawo kuti ungokwanisawo kusvikawo nezvinongobatikawo kumba. Chava kuita zvekuputisirwa maputi kunoku vopima muzvipepa zvimwe zvavari kuti mazupu ko nekuda kwokuti kageji kachona kanenge kakati kurei like kanenge kasitorina kana nesauti kamaputi kako nekudawo kwokugadzirwa kwacho. Saka unotingoti ukakwanisawo kuendawo neikako at least mwana akatambirawo kuti wotongoti at least zviri nani but hazvechokwadi ndezvekuti handizivi tave mumwaka wokuti tauda kurima but hapana kana nembeu inotengeka apa, hapana kana mafertilizer kana kuti chindoshaya kuti takananga kupi. Apa tiri kungotenderera sembudzi yakasungirirwa pamuti but kwatakananga chako chako hatina direction.
Mataura imi panyaya yamataura kuti pane tumazupko. Saka vana vandoo zvavari kudya here kana kuti zvii zvimwe zvamuri kuita futi kuti muri irarame?
Sisi ndiri kuendawo kukabasawo kandinoita. But kabasa kandinoita aka kari kuratidzawo kuremerwawo zvechokwadi andewo ndinotoshaya kuti ndingataurira ani wokuti ndiudze kuti zviri kurema because so far pari nhasi ndezvekuti vanyepedzera kuita kakuwirirana kekuti at least US dollar is 1:15 but ivowo kakuriedza kundiretirawo dhola rangu iroro vari kurireta as 1:3 ubondi. Saka unonyatsokuona kuti pandichaedza kuti ndikwanise inini kumeka at least $10 bondi yangu inini equivalent to USA zvakasiyana by far.
Aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko Chris.
Yebo silo mdolombo ecingweni lapha sakwamukela kuhlela.
Hayi ngiyabonga baba.
Ungaphi kwamhla?
Mina ngisenkayi.
Oh senkayi. Akusipho enkayi ukuthi kunjani khona ngapho liphila njani lezi nsuku?
Kunzima baba, komile sibi hey. Lokunzima sibi ukuthi uhulumende ngabe uyangenela sibi kakhulumisane lomfana lo ngenxa yezinto zingasilungile. Bahlanganisa amakhanda nje bakhulumisane kulungisise ngoba akunzima sibi. Itiye ashayazwe ngokuthukelwa kwelidula okumangalisayo.
Isingwa sona liyasithola.
Isingwa vele sesakhokhwa ngaso. Njengoba sesiyi $15 uyayithatha ngaso imali yenkelo yekhaya ngapha sisebenza silamsebenza.
Hayi siyathemba enkosini ukuthi kuzolunga. Sibongile kakhulu mdolombo.
Hayi siyabonga.
Okay.
Let's take another call. Hello caller.
Hello.
Tukutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri muno muHarare. Kuno zviri kudhura. Chingwa icho chitori $16. Hachitengeki, hatichatombochiziva isu.
Manga mwamboenda ndekupi kwachiri kuita 16?
Mumashopsi.
Saka muri kurarama sei zuva nezuva?
Zvinhu zviri kuno zvakaoma, ukaita zvokunzwa munhu asingazvioneri zvinonetsa. Taitosuwa kuti dai kuti tine ana purezidendi vanogona kufamba vachienda muvanhu vachiona kuti vanhu vari kurarama sei. Zvino hazvisizvo mapurezidendi acho tino anongozoda kuti aonekwe afa manje paanenge asirawo nzwani chiyai mumuoni. Asi kana achiri kurarama hatibvumidzi kumuona.
Saka imi dai maiwana mukana wokutaura navo ivo vamunangagwa vachiri vapenyu maitii?
Yona nakagwanda yangu vafunzwa kuti zviri kuitika muri kuzviona here kana kuti munongozwa muri kuoffice ndavambofamba vavaone zviri kuitika muvanhu. Vanga vafambe vaone zviri kuitika muvanhu, vaone kuti vanhu vari kudye mudzimba dzavo.
Imimi muri yenyu yakakura sei uyezve muri kudyawo zvipi? Pana baba vauya panapa vachiti kukwekwe kwavari ikoko kuri kutoitwa zvokuputisa maputi. Voti iwo voiswa mumapaketi mashoma madiki madiki vachizopawo vana. Kwenyu kwakamira sei?
Pana apa takungudya 1 meal a day guys. We are family of 6. Totongodya kamwe chete kumanheru ikoko.
Kupanyaya yechikafu ataura izvoni?
Nokuti kuti tizvibhalanzise. Kana tatobhalanzisa unenge watongoti ukangowana mukana wakowana akashuga one imwe nguva mutongomwa tii akatsvuka kwete inomukaka makuseni mungomwa tii tsvukuiyo zvapera.
Mungati munoda mari yakawanda sei kuti murarame nemhuri vhiki rega rega kana mwedzi wega wega?
Grocery handingatoda inini kuti ndirarame nemhuri at least 3,000 to 4,000 bond. Ndekuti tiwane kurarama pasina mari iyo tinoite chinyepera nokuti 100 iri kutenga zvinhu zviviri kana zvitatu saka zvibatsiri. Tikatenga 2 kg sefi handitika ne 2 kg sugar ne 1 bar resipo 100 yapera zvapera. Tinenge sati atenga hofu ipapo. Hofu watinozotenga tiri vanhu 6 handitika tichida at least 15 kg a week kuti tichizvitenga ka at least 50 kg maybe yatova kuma 5 hatitoivhunzi nokuti hatikwanisi kuitenga.
Aiwa mashoko makuku, tinokutendai chaizvo kunge manga muri pachirongwa chedu, muve nezuva rakanaka.
Chatangu chema ndichi kuti vamboonawo kana president kunyange vanhu vavo chaivo chaa mapurisa mukaona zvavanoita mudzimota tichiona kuti inzara vachiti vaakutopinda nepamawindow nomumota makombi vechidhimanda $100. Inzara kai asa vagoni kuzviona.
Aiwa tinokutendai, muve nezuva rakanaka. Chris, our last caller there is just saying that his wish is that the president takes a walk around town and speaks to ordinary people, because he says maybe allegedly he's not getting what's happening on the ground, because he says his family is only having one meal. They cannot afford to have 3 meals a day. So that's what he's facing.
Terrible. Babu Ncube. Ye, uyabezwa bayakhuluma lapha abantu abalaleli bethu bayasitshela bona ukuthi hayi ukudla sebesidla kanye ngelanga. Akusitshele manje ukuthi nxa abantu sebephila njalo lapho libhodabhoda njengenhlanganiso libakhuthazana.
Sibakhuthaza ukuthi bakhumbule i-connection esingathi thina ukuhlangana kwepolitiki lezomnotho ukuthi uhulumeni ufanele ukuthi asukume alungise le ndaba ngokuba nguye oyedwa ongayilungisa. Ngeke ilungiswe ngabantu bezidalele ngekhaya, kodwa abantu kumele bakhuthalele ukuthi njengoba umnumzana omunye besitsho ukuthi uhulumende bamfuqe ukuba enze izinto. NgesiNgisi ngingathi mina there is no evidence of compassion, evidence of empathy, no evidence of a plan, no evidence of a strategy on the part of government. In fact, there is no evidence of government at this point in time. So we need njengabantu ukuthi sifuqe kwenzeke ukuthi uhulumeni abonakale. That's what we always emphasize ebantwini, because if we allow ourselves to pull down our expectations, to accept the standard of living esikiyo as poor as we are in the high cost of living esilayo, akula lapho esizaya khona. Sizagcina samukela yonke into. People have to draw a red line somewhere in the sand to say this far we have gone, we can't go any lower than this one. It is important. This is our Zimbabwe, this is our country, and collectively we must ensure that it prospers, it has justice, it is properly governed. That is what it is.
Thank you so much, Mr. Ncube. Please do stay on the line.
Hello, caller.
Ndiribo.
Taura itins with Rutaura Nanuye Zemurkupi.
Mutaura Nakareji, Ndiribu Chivu.
Taura Nyumkuma Kareji Kuchivu, Kukwaka Mirasi.
Ya zviri kuitika njekuti tinoita zvekungoita mari choricho izvi mumapurazi umu.
Saka
kuti uudze munhu kuti aisvitso kuti iwedzero mari mbichana kuti chikwanise kubalansisa ainge achitongochema chema zvinhu zvinambomira mushi kumuto dai wadai wawedzera mari kana kuti isot maration turi nani anenge achitongochema chema. Saka unongotiaro kuti uitenge kumumanikidza zvinotozonetsa nekuti erenge akatiomerwawo.
Saka muri kupiwa mari dzakaita sei uyezve mune muchida mari yakaita sei?
Ya mari dzachona muna munhu unongoshandira kana $10 pazuva. Anoona kuswera dhiodhi yoshandira $10 pazuva mafarms anorimwa fodya. Anoona saka $10 haikwani kana kutenga kana mabiscuits emwana chero. Saka upenyu hwakatooma kuno kuZimbabwe zvekutoti hamheno kuti tinopona here.
Aiwa tinokutendai mukoma courage ekuchivhu ikoko muve neweekend yakanaka.
Maita basi.
Bye bye, Chris.
Yes sir, marvelous. Silombongeni Sithole, mbongeni sakwamukela kuhlela.
Yebo, yebo baba, yebo baba, siyaphila.
Ye, ungaphi kwamhlaba?
Mla seGoli.
OseGoli.
Yebo.
Ye, akusiphi imbono yakho?
Imbono yakhona lapha vele ukuthi inkinga mina engiyibona lapha na eZimbabwe, ezinye nje siyakhala sizwe. Sizenzele bekulamavoti last year abantu bonke babethembele ukuthi izanuphefu izenza izinto kodwa izanuphefu yangena ngo-1980 umnangagwa wakhona yena lowo ekhona enguye naye wayengu-ministers from ngo-1980 esebenza nomgabe abantu bezimbabwe mina angazi ukuthi yini ababeyivotelela izanuphefu bevele beyazi bona sikhala nje sizoya thina nabantu ngoba amavoti ayebekiwe abantu bakufanele bengavoteli iZANU-PF. iZANU-PF ile-three majority ephalamende noma ungathi iyakhulumisana ne-MDC ilakho kuyala izinto ziqhubeke zinje ngoba abantu bazikhethela iZANU. Nasaye ubona yona isadisi isehluleke ukuthi ingenele indawo zeZimbabwe, i-African Union yehluleke ukungenela indawo zeZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe bazikhethela bona ukuthi bafuna ukukhokhela libandla leZANU-PF noma iyehluleka noma injani isinkwa sizoqhubeka sikhwela sirayithi savotela iZANU izelisehluleka impuphu izaqhubeka ikhwela injalo ngoba iZANU vele sayivotela sisazi ukuthi vele iyehluleka. Mina makunze ngikubona kurayithi ngoba abantu beZimbabwe bayayazi iZANU-PF vele ukuthi yona iphethwayo iyahluleka so angikuboni mina kuyinto embi ngoba amavoti ayebekiwe last year. Abantu beZimbabwe bekufanele bona bazikhiphele bona umuntu abamfunayo bayikhiphe iZANU-PF so bona bazikhiphele upresident umnangakho umnangakho waqhubeka esebenza enjalo i-opposition iqhubeke naye incindezela kakhulu isebenzisa amandlayo wokuthi umnangakho akayenzi ukhetho oluqondileyo umnangakho uqhubeka cha abantu abaphikisayo so mina ngiyayisekela kakhulu into eyenziwa iZANU-PF ukusebenza kwayo okwakhethwa yebo abantu beZimbabwe abathi bona bafuna ukukhethwa nguPresident Mnanga bafuna ukusebenzela iZANU-PF so iZANU-PF singakhali yahlile kakudala. Ngiyabonga kulokho baba.
Hayi sibongile kakhulu Sithole.
Yebo.
Marvelous, that's Mbongeni Sithole there. He says people shouldn't be crying now because that's what they voted for.
Harsh words there, but let's take our next caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uye shemuru kupi?
Itaku, Victoria Falls.
Hey, but taurisa imbicha na matimuruku Victoria Falls. Moti ezere imbicha na taura itinzi kwe kutukua kamira se.
Ati?
Taura enyu.
Tanya ya.
Ye yeah, mitengo yezvinhu ehe.
Ya kuno kutora posa hai zviri kwira zvei. Hazvina kumira zvakanaka.
Tipeiwo kuti chingwa chiri kuita mari.
Kuno $15.
Iyo mari yacho iri kuwanikwa here ikoko?
Mari hairi kuwanika zvishoma.
Mhm. Saka muri kurarama sei semuri?
Semuri ai tinomboshanda imateja iya asini ndoshanda nemuri yangu ndoshanda kesho.
Mhm. Asi yakuluma isindebele.
Yeah.
Yeah, but Chris.
Yeah, unjani umomo khona apho ba?
Umomo hapa kungcono nje konoko nje.
Mhm.
Hayi akura plan.
Manje ubona ungani nxa usiyavota sithi kuvotwe kuvuke kuvotwa kusasa. Ungavotela abakhona yini kumbe ungadinga abanye?
Ah, ukuvota lokuthi ukuthi ungavota nje. Kuzikethela nje awusekele kuyi-private mina.
Hayi ulungile. Sibongile.
Yeah. I was being honest, Chris. Yeah. Despite things being hard, he still has a right to keep his vote private, you know.
Yeah. So, Ncube, are you still there?
Yes, I am.
Yes. Mr. Ncube, in January this year, the price of petrol went to about $7 or $8, if I'm not mistaken, and people went out on the streets and demonstrated. Today, it's more than $15, but people are quiet. What could be the reason?
Well, there are a number of factors. It actually went to $3.40 or thereabout from a dollar something when the president announced a raise in terms of, exactly, in January this year.
Mm-hmm.
I think it's a combination of a number of factors. We have stayed in this mud for a long time, so much so that a number of people, a lot of people are getting used to this level of corruption, this level of economic malaise. The second thing is the level of political crackdown, security crackdown, if one may say that. There is no space for people to exercise their rights to protest, to assemble, to freely speak, to associate, and all those things. Despite the fact that those rights are guaranteed in the Constitution, they are denied either by pieces of legislation or by practice on the ground. But also, most important, I think there hasn't been any leadership. It's very unfortunate. Any leadership to appropriately organize people to give them the level of confidence that they can really stand up within their rights, within the Constitution, and challenge what is wrong with the economy and the politics and win at the end of the day. So it's a number of things. The playing field itself does not allow people to be free to exercise their rights, the level of oppression, and also the absence of leadership just to organize people to challenge the system.
Mm-hmm. Thank you so much. Please do stay on the line. Salom Lalelo Maduna, koBulawayo, siyakwamukela kuhlelo.
Linjani baba Khandi?
Hayi, siyaphila linjani lena?
Hayi, siyaphila.
Eh, kunjani kwentuthu?
Ah. Lokunzima la.
Akulantuthu.
Akulantuthu kona.
Hey, akusitshela imbono yakho ngodaba lolo lwentengo lo.
Uhlupho lapha mina endubonayo baba Khandi. Kulento ezimbili lapha abantu abangazinanzeleliyo. Kule fuel le lamagetsi. Angithi.
Yeah.
There's long into lezi zikhwela baba. Singazonda abantu bamabhizinesi sithi no bakhwezelana indlela. Uhlupho phela abantu abangakunanzeleli umuntu webhizinesi ushiyene lohulumende onguyo njani kothi ngayengela mali uyakhweza ama-taxes. So wena ole bhizinesi ungehlisa into zakho ingabroke ibhizinesi ozakwenzani kusasa. Angithi lawule muli labantwana ufuna ukuphila. So into eyiyo eqakathekile abantu abafana ukuthini bayikhangele. Ungabe ubaba wathiya ubaba umgabe noma abantu babemzonda angithi wayekhangela ukuthi abantu njengoba bedubeka mina ngingihulumende ngingabanjanjani ngingabaprotect. Then abantu bazavukela uhulumende njalo lokho-ke wakubuye futhi kathi ngoJanuwari abantu benzani. bangene streeting abangenanga ngokuthi babethengisela ukhulumeni ukuthi ayilokho kwenzaka kulunganga kodwa abakutholayo kuyini anti bachawa abantu babulawa. So umehluko ukhona phana abantu asikukhangele njengakhona lokho okukhulunywa ngubaba Uncube la. Ngiyamthanda ubaba Uncube because ukhuluma iqiniso ukuthi nabantu bakunanzelela ukuthi impilo ngohulumende. Ohulumende lo wethu nxa esithi yena akakontroli ima-crisis uyaze sijoze. Angithi uyabefuna ukubulala abantu.
Hayi kwezwakala
so uhlupho likuhulumende as long evuma ukuthi ifuye likhwele every week lamagesi ngikutshele khona apha esikhona amagesi kade siwathenga nge-$10 eyi-100 kuthiwa kilohertz ngiwathenge izolo awe-$10 ase-12 kilohertz right akungitshela ukuthi ngayaba $10-12 ngenyanga sofana ukuthi uthenge $200 amagesi bagcina njani abantu.
Hayi kuyezwakala, siyabonga kakhulu ngombono wakho.
Okay.
Aiwa Chris, nasi pano pari kupisa sekutaura kwaita mwekola I think ndeyo kubindura but tina mkoma Praise vari panhare. Hello Praise.
Tinofara mazambizve.
Aiwa tiri wadi makadi iko kwamuri ikoko.
Aiku tiri nani tinongotatarika nayo Zimbabwe.
Ehe, muri kupi sisi Praise?
Ndiri kuHarare kunonzi Guruwa.
Ehe, taurai tinzwe kwakamira sei nyanya panyaya iyo yemapraise nezvimwe.
Kuno kwakatooma. Nokuti vanhu vachona zvavanoita vanongoti dhizi rakanzira kwira zvinhu zvakona zvese zvobva zvatongokwira. Kana zvikanzi US rapakati vanobva vatongokwidza asi US rakanzira donha havambodzikisi saka life yacho iri kutohwanza.
Saka muri kurarama sei, mhuri yakakura sei?
Inini ndine mhuri zvangu tiri mhuri 4. Murume wangu ipapa akatozotonogara kubasa kwake ninye kuda kwekombi transport aikwira makombi 2. Saka inini kwandiri kunokurwa kustendi kwangu saka inini ndikutongogara nemwana iye ari ugarowo kwake saka pachikafu apo iye ndianotozvimimita inini mwana wangu titoriwo kungotamburira ndizvove ndotongobika ka1 iye ndakangomuzodzimbiwa kana nemafuti kuchikoro akaenda ndotozodyona yadzoka masikati kana raisi kana ichiyo chiripo kana chimunyawo ndizvozvo.
Aiwa saka dai maiwana mukana wekutaura nevatungamiri wenyika maitii musati maenda zvino?
Dangaiwana mukana dendogoti ngavatinzirochi tingavaite kuti nyika ifambe zvakanaka. Mutungamiri wedu hetinomuda ndiyakasirudzo ndeyaripo saka zvotizoti nokuti iye ndeyari kutonga saka ngangoonawo kuti mhuri yake iraramewo mune zvakanaka.
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo, muve neweekend yakanaka kuruoko.
Nemiwo ndinotenda.
Bhabhai, regai titore mumwe kola wedu. Halo kola.
Halo.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Halo.
Taurai henyu, tiri kutaura nani muri kupi?
Itai ndipavhurume uku kuchiredzi.
Aiwa taurai tinzwe kuchiredzi kweshuga uku.
Kweshuga chaiko chaiko, asi isusu vari dzeshuga richatombokwanisa kana kuidya izvozvo.
Saka kwakamira sei, mapraisi akamira sei?
Mapraisi zvisamaferasi haana kumira zvakanaka. Chingwa tiri kuchitenga $18 seiwo iri kudhura makombi kukwira tichienda kubasa every day $4 saka pacha zvichatobhalanza pamasalarana kana kutombowedzera marendi. Vangu vekubasa kwangu vanga vaitochema-chema kuti marendi ari tonzi ma100 rands parendi apa tikada kuti tarise rendi 100 rand yacho nepanozopera mwedzi hamenotieta kutaura nemari.
Sadai maiwana mukana wekutaura nemutungamiri wenyika maitii?
Inangu mutungamiri wenyika naivo muntu ati apere nhazvo akundikana. Uyu mucherechedzo murake unonyatoratidza kuti mukuru wenyika akundikana haana kana kulu sezvizoro ndizoro akabva kundofiya 1 million kufrance. Muno umu hatina kana siwewu hationa magetsi izvizvi mhura pachibhorani ndakatotarisana nechibhorani ngepavhurume uku izvezvi naini pano neuku vana vachata vachambunyikidzwa nezvidhakwa pane mabhawa pane mbavha vana vechisikana vachera mvura ipapo saka sesidi yevanhu nekuda kwemunhu hwani hazvichafambi zvakanaka manje.
Aiwa tinokutendai muve neweekend yakanaka.
Aurai tisamaselasi
babai. Chris, we... We had two callers there, unfortunately, because, you know, it's very hot today. We have more callers waiting to come on the line. But they're basically echoing the same sentiment, saying, you know, they would like the president to at least have empathy and think about what the ordinary person is facing. The last caller is actually from Chiredzi. He says he's from the sugar state, but there's no sugar in his household. He says he cannot afford to even buy sugar. And then the other lady was saying that she has had to live separately with her husband because her husband was taking two kombis to go to work. So he's living at his workplace and she stays in Rua with her one-year-old child, she said, and, you know, other older children. But she's just saying it's tearing families apart.
That's sad. Mr. Ngube, are you there?
Yes, I am.
Yeah, Baba Ncube, uyabizwa bayakhuluma abantu lapha. Bangani bona nxa sikhangele ikakhulu imbono yabo abakuhlanganisi ukuthi intengo le ekhwelayo ihambelana lezombusazwe. Ubona ungani ngesikhathi sokhetho baza kukhangela yini khona?
Yikho kuhluphayo khona lokhu ukuthi nxa ngabe izinto zidula ukuthi nxa sekuvotwa abantu bangahlanganisa ukudula kwezinto levoti bakukhangele kuhlukanisile kuthiwe lokhuyana ngokunye namhlanje sila. Kanti-ke yonke indawo emhlabeni i-economy yabo ezomnotho zabo ziya ngohulumende okhona, yikho kufakwa uhulumende. I-economy yeBotswana iyasebenza, le-South Africa iyasebenza ngokuba uhulumende wakhona iyasebenza. E-Melika iyasebenza ngokuba uhulumende uyasebenza. E-Japan iyasebenza ngokuba uhulumende uyasebenza. Ungabona lapho kulanjwa khona, okufe khona nguhulumende. Nxa ungavusanga ipolitiki yethu ihamba ngezinyawo, yananzelela abantu, yanakekela abantu, yahluphekela abantu, yabakhulisa abantu, akulanto ongayilungisa. Into eluhlupho kathesi njengoba abantu bekhuluma becela ukuthi ngabe upresident uyabhoda akabone, bakhalela uzwelo nje ukuthi uhulumende abe lozwelo anakekele abantu. Izinto ziyakhwela usuku ngosuku, bazithulele ngabe sithi bayakhuluma bakhuluma inganekwane zokuthi kuzalunga nini, ngokuba bathe befika bafica kunganje, bafica isinkwa siyi-90 cents, namhlanje siyi-$16, bafica ithukela liyi-$2, sinamhlanje liyi-$50 or $40 khonale. Izinto ziyakhwela ziphuma endleleni, lokhu bethembisa bengalungisi. Ibhondi nothi leli kalisebenzi, ubugebengu ubusela bugcwele elizweni. Kudingeka uhulumende alungise lezo zinto. Akula ndlela yokuthi zilungiswe zingalungiswanga nguhulumende. Kumele alungise izinto. Nxa ibhondi lingasebenza lethi US dollar kumba lethi randi, kuke kuma ama-prizes ayekele ukuphuma endleleni njengalokhu akwenzayo.
Yes, but Mr. Ncube, we have seen that people, especially the voters, still have faith in this government despite all these shortcomings as seen in the recent by-elections. What do you make of that?
Well, aside from the allegations of rigging, it's really a tragedy. There is a lot of whether one will call it civic unawareness or political illiteracy on the part of Zimbabweans, to the extent that we fail to connect the economic decline, the joblessness, the unemployment, the poverty, the inflation that is ever rising, the ever rising cost of living, to the political governance system that is existing in a particular country, in this case in Zimbabwe. But I want to emphasize time and again that there is a direct connection. That's why you are given an opportunity as citizens who are above 18 to choose whether you want to continue with the economics as it is, with the inflation as it is, with the ever-rising cost of living as it is, by voting for the existing system or at least trying somebody else. That is what is happening throughout the world. And that is why that opportunity is guaranteed to every Zimbabwean citizen to say, just take stock of what has been happening over the past 5 years. Do you want to continue with this government or you want to take a chance with somebody else? We see sometimes people, there is an allegation that there is a lot of leaking out there, but I don't think that those that are deadly governing the country like this are getting a zero. There are still people who vote for something that is not working. That is a level of illiteracy on our part as Zimbabweans political illiteracy, that is very unfortunate, because it is not our own functional illiteracy, literacy. The 97-99% of our literacy rate is not translated into political literacy, into civic literacy, into electoral literacy, so that we are able to connect the dots and put the right system in place.
Okay, thank you so much, Mr. Ncube.
Regai tiitore kola wedu wakupedzisira tikuda kutenda sisi Tabitha Manyoni vanyorera pano na sisi NG Mutetswa vanyorera vangoda kuti fone tichafona munguva inotevera kola makadi tirikutaura nemi muri kupi
tripo makadi wori tirikufona ndirikukwekwe
ehe tirikutaura nani
vampofu
taurai tinzwe vampofu
sisi kune zvinhu zvakaoma
Zvii zvamuri kutarisana nazvo.
Maprize ezvinhu haachabatika, mari yacho chero kuti uiwane maprize ari kuchajiwa muhutatu. Pane prize yecash iri bond, eco cash neswipe. Saka kuti uwane mari yacho yekutenga ipapo pakatoma, cash yacho haibatiki kumabhengi hakuna, maprize ari kukwira daily, every month, iwe uchikwira nemaprize otokwirawo.
Chingwa chiri kuita mari ikoko.
Nhasi ndachiona matimu changa chichiita $15.60 nofuri kwalobos
saka muri kukwanisa here kuti murarame imi nemhuri pamari yamuri kuwana uyezve munei muchida mari yakawanda sei kuti munyatsorarama zvakanaka
kurarama nemhuri hatisi kutokwanisa nekuti mari yatotitira ungatokwanisa kurarama zviri nani kuda ukawana 10,000 bond kuda pamwe zvingatombinge zviri nani
Aiwa mashoko makuru kuti tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka.
Aiwa mune ndirikutendai asingachida kungotaura chinhu chimwe chete kuti dai president vange vachikwanisa vambotarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvakare ndinoda kungoyeuchidza vanhu kuti kana musinzwisisa bhora makaona timu yeDynamos yarelegata player kuti haichakwanisa kutambira Dynamos nekuti wakura kana kuti ane zvaari kutadza kuita aakugara pabhengi asi timu player iyoyo yotora bhegi yobereka yoenda kuManchester United kuBritain kuti ndaakunotambira Manchester munofunga here kuti achanosvika akagohwe samaschools kuManchester Manchester ikamina yakatora league
Aiwa ndima vamavharisa mukoma tinokutendai chaizvo Chris we're hearing there some you know analogy from our last caller he's out there I think he said he's in Kwekwe if I'm not wrong but he's saying that maybe you know people need to relook at the situation on the ground right now but he was given an example of a Dynamos player being relegated and then joining Manchester do you think he will score
Wow, that's a tough question.
Mm-hmm.
Yeah, Mr. Ncube, we are coming to the end of the show. Your last word as far as these price hikes are concerned.
We need to fix the politics. It's politics, politics, politics. This is the cause of the economic problems that we have. They need to talk to each other, reach out, ensure that all stakeholders come around a specific table of negotiations. We must bring the business on board, labor on board, the politicians across the political divide, opposition, ruling and so forth, as Zimbabweans, and find a solution, a lasting solution. This is unsustainable. This is unacceptable. It has to stop.
Thank you so much. For having us here on our show tonight, you were so good. You gave us all you have. You know, I know I've spoken to you before on these issues, economic issues. You always come out right. Thank you so much, Mr. Effie Dlela Ncube.
Thank you very much.
Thank you. That was Mr. Effie Dlela Ncube. He is the coordinator of the National Consumer Rights Association, and we would like to thank all our callers who managed to get through. And for those who didn't, please try again next time. My name is Chris Gande. Let's meet again next time. Same station, same frequencies.
I'm Marvelous Mhlanganya Huye, but I'd also like to read a message from Tapiwa Manokore, who's saying, please, Tete, imbondi pay a chance. Kupinda pachirungwa. Sorry, time is not on our side. Unfortunately, we have no extra time. Bye-bye. Have a nice weekend.